Izvi zvakaitika pamunamato wakaitwa paAnglican Cathedral muHarare apo veCatholic Church vainge vakamirirwa nemabishop esvondo iyi eZimbabwe Catholic Bishops Conference. Mukuru weZimbabwe Catholic Bishops Conference Baba Frederick Chomba vanoti vakaona zvakakodzera kubatana nekushanda pamwe kunyange hazvo vanhu vaine maonero akasiyana.
Nguva yese tingangoti veZCBC vanga vachingova neobserver status muZCC asi iko zvino pane associate status ndeyavanga vacherechedza nasomo.
Baba Chiromba vanotiwo kubatana kwevedzisvondo kunofanira kupa chidzidzo kune veruzhinji pamwe nevezvematongerwo enyika kuti zvinhu zvinofamba chete kana vanhu vakabatana.
Nokudaro tinotarisirwa kuti nyange munyika zvichatumawo shoko rokuti nyange tiine mafungiro akasiyana zvingava pamatongerwo enyika kana pane zvinoitika kana mawaniro nyange epfuma nyange zvakasiyana kunyange kupfuma kwedu asi tiri vanhu vamwe chete dai pava nokubatana ikoko.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mtata vanoti kunyange hazvo makereke akapatsa kubva muCatholic Church muna 1517 zvakaonekwa kuti makereke aya anofanira kushanda pamwe.
Izvozvo ndo zvatiri kushuva kuti kudavo vamwe vanhu vari mukati menyika yekwedu vangava vanhu vari kupolitics vangava vanhu vari kumabhizinesi vanoona zvinhu zvakasiyana asi zvinogoneka kuti vasangane pamwe chete kuti nyika yekwedu iende mberi. Hatifungi kuti kana tisina kuwana nzira yekutisane pamwe chete tingabudirira vamwe navamwe vachiita zvavo. Nyika yekwedu inotsvaka kuti nhasi tiwadzane kunyange tisingatenderani maonero edu eutungamiri hwepolitics bari zvinogona kuti tisangane pamwe chete kuti tivake nyika yekwedu tichienda mberi.
Vamiriri vedzisvondo dziri muEvangelical Fellowship of Zimbabwe nevamiriri vedzimwe nyika vakapinda munamato waNezuro Manheru vachitaura pachiitiko ichi. Meya veguta reHarare vaBen Manyenyeni vakati Zimbabwe nyika ina vanhu vakatarisana nenhamo vari kuchema vanoda runyararo uye vezvematongerwo enyika vanofanira kudzidza kubva mukubatana kwaitwa nevedzisvondo. Mumiriri wenyika dziri musangano reEuropean Union vaPhilippe Van Dam vakatiwo vedzisvondo varadza gwara rakanaka uye vanovimba kuti vatungamiri veZimbabwe vachatevedzerawo gwara resvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.